Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 14, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso yehurumende yekuvawedzera mari dzemihoro mwedzi uno. Mutungamiri wevechidiki muMDC vaObase Tole vodaidzwa kukamba yemapurisa muHarare mushure mekutaura kuti vanoda kuratidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vemabhizimusi vanotengesa zvinhu kunze vanoti vanoda kuti bhanga guru reRBZ rivape mari yekunze yakawanda kuti vawane uchoviri kana vachinge vatengesa zvavanogadzira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevamwe vatungamiri vemapato madiki akakwikwidza musarudzo gore rapera. Misangano iyi iri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vadzokorora chido chavo chekuti nyika ive nemari yayo. Vati vanoda kudzika mutemo wekuti vanhu vasabvumizwe kushandisa mari yekunze zvachose. Ngatinzwe mashoko avo kubva padande mutande rebazi rezvekubudiswa kwemashoko reTwitter.
But it is more critical that if we have our own currency, the money supply level MP will be determined by the assets of the country. The creation of wealth, infrastructure we have in the country will determine the level of supply of money in the country. So it is necessary that we have our own currency. And Kajashkai Papu, Chinegetaku Kisu, here is our currency. All transactions in this country shall be our currency. The US dollar cannot anymore transact in the country. If you go to the UK with your US dollar, or you go to Zambia, or you go to South Africa nearby with your US dollar or your euro, you cannot transact in any hotel or any restaurant or any shop. You go to the bank and they change the money and be given the rand, then you transact. You go to London, you change it and be given a pound to transact. You go to Zambia, you have to go and they change and be given a kwacha and then you transact. So the money is the rima socks, will not wait until you end up bank. You are not the Opua currency, you don't transact.
VaMnangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Honestly, pakete yeshuga inova 10 store yomuka mangwana yakwira price. Chichaitika tena zvaitika kuti kana price yakwira vokwidza maprices emaworkers tekusina mhere nokuti vanenge vatoita ipo and unoona macompanies mamwe mashops mamwe vachitiwo US dollar. But the same company, the same employer, has never paid his workers in US dollars. But this man either paid US dollars.
Panyaya zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika vamunangagwa vati zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Yeah, kana Trump is not a politician, he's a businessman, but in politics. But the dimension I want to follow is one he says that Trump ano farira Israel. Saka vamunofanira kuita president indai kuIsrael netimu nevabusinessmen votanga vasaina maagreements ikoko kuIsrael vapedza kusaina kuti nhamo iripo ndeyekuti hatikwanisi kuti titranzete nemaus dollar. Saka udzai Trump abvise masanctions maedzera sadini afambe. Zimbabwe is very bad people. Amene kuti inoshanda here, but ikaishanda yakangonaka. Itenda chadi vanhu vabvisa masanctions vatofarira masanctions adini abviswa ozvikozvipezvi totanga kutumira mari yako kumwana ari kuchikoro kumwe because the Zimbabwean so hazvitifadzi.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vanoda kurwisa uori munyika vachiti huri kukanganisa kugadzirisa upfumi. Vati vachadzika mutemo wekuti vanhu vatsanangure kwavanenge vakawana upfumi. Vavimbisawo kuti vachazadzikisa zvimwezvo zviri kutaurwa kuPoland. Vamunangagwa vati vanoda kuti mutungamiri achauya kumashure kwavo ange ari wechidiki. Kuti tinzwe zvizere nezvabuda mumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobet Gutu avapinda mumusangano uyu.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka zvikuru. Kwanga kune mapato akati wandei handina kuzenge ndamaverenga angu asi anga achipfuura gumi nevanomwe vandakwanisa kunge ndichiverenga. Vauya pamusangano wePoland Political Actors Dialogue. Saka nhasi ndingangoti yanga iri yandingangoti muchirungu yaplenary session. President vanga varipo vamunangagwa mumwe wavatevedzeri wavo vakembo muhadhi nevamwewo ndingangoti na chief secretary to the president and cabinet nemaconveners vePoland vanovaivo retired justice Nare namai Mukana Nasangarwe kuboku Zimbabwe Gender Commission Chairperson. Saka nhasi taatine mukana kana kuti mikana yatawana yokuti tipirevo kuna president nemakurukota avo zviri kunetsa vanhu kunyanyanyanya tativataurira isu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika muno nenyaya yekuti mitengo yezvinhu yakwira zvinotyisa. Vanhu mari dzavo dzavanotambira dzatinotambira kumabasa hadzichamechi maprices emabasic goods and services.
Asi semaonerenyu vaagutu munoona zvamakurukura apa zvichitambirwa here uye pane nzira here dzekuti mungaona kuti zvamataura zviri kuzadzikiswawo nehurumende?
Nzira dziripo Blessing, sei ndichidaro nokuti pane ine thematic committee ichazenge ichiita izvo zvinonzi muchirungu monitoring and evaluation. Nokuti tataura isu tukati aiwa isu tichiuya kuzotaura hatisi kuuya kuzotaura zvokufadza hurumende, hatisi kuuya kuzotaura kuti todawo zvinzvimbo nokuti zvatiri kutoita izvozvo zvakatinakira, hatisi kutsvaga mabasa, hatisi kutsvaga kana power sharing, tiri kutsvaga kuti upenyu hwevana weZimbabwe huendeke.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare. Bato reMDC rinotungamirwa naNelson Chamisa harina kupinda musangano wanhasi asi Blessing abata mutauriri webato iri vaJacob Mafume.
Isusu takamira tichiti nhaurirano tichaita inofanirwa kutanga naivo vamunangagwa sapresident weZANU vachamisa sapresident wevanhu. Kana vamunangagwa vabvuma kuti vasangane navachamisa tozogadzirisa kuti nhoroondo dzacho dzotaurwa pakadini tichitaura nyaya dzelegitimacy neeconomy nemainternational relations. Saka isusu hatisi kuzoenda kuchitare chavari kugadzira chekutungana kwembudzi, chitare chine vanhu vari kuenda kudhibha ivo vasina mombe. Havana vanhu, havana mombe, ende uyezve hatingaindi kunodya mari yenyika semakudo ari kudya mumunda. Madyire emakudo mumunda anodya asinei nezvamangwana. Ndo zviri kuitwa pamaprocesses awa. Pavari kudya mari yenyika tabuda hapana. Ikonomi iri kungoita wesi, zvese zviri kungoshata, hapana chiri kubuda chakanaka.
Asika vamwe vari kuti nyika yaenda kumagwere nekudaro pakuda kuti paitwe nhaurirano vamafumi pasina simukati yenzani.
Ndo yatiri kutaura iyoyo kuti nhaurirano tine bvuma. Presidenti vakataura patanga tiri kuchengetedza mwanasikana wavatsvangirai mudzimai wapastor Java. Vakataura kuti isusu toda kutaurirana, asi hatingaiti hurukuro zvisina kwatiri kuinda. Hatingaiti hurukuro dzekuti tinenge tichingoparadza mari dzenyika pasina zvatinenge tichibudisa. Isusu tinoda hurukuro dzinenge dzine munhu mutongi Gava Mainzanisi. Nyaya isina mutongi Gava Mainzanisi, hamuzivi kuti ari kuda kuita ichi ndeupi nekuti ichi chichazobuda nekupi.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvino zvinonzi hazvichina kumira zvakanaka muvashandi vehurumende zvichitevera kusawedzerwa kwemari dzemihoro yavo nehurumende sezvavaitarisira kuti ichaita mwedzi uno. Mauto, mapurisa, majerigadhi pamwe nevarairidzi vanonzi vakawana magwaro emihoro yavo yemwedzi uno, uye vanonzi havasi kufara zvachose nekusawedzerwa kwemihoro yavo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo yezvinhu. Mumwe mushandi wehurumende atya kudongwa zita rake ataura neStudio 7 anoti mari yaanosara nayo pamwedzi yakatodzikira zvakanyanya mwedzi uno zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari yaanobatirwa nekambani yenyaradzo yekuti iye nemhuri yake vagozochengetedzwa zvakanaka kana vachinge vazoshaya. Mushandi uyu anoti mwedzi uno akasara aine 285 RTGS dollars mushure mekubviswa kwemitero nezvimwe zvikwerete zvaanobatirwawo. Asi paazoenda kubhanga kwake kuti atore mari yake anoti azowana yave 270 RTGS dollars mushure mekunge bhanga ratorawo mitero yaro. Mushandi uyu anoti chave kuraramisa vashandi vehurumende vakawanda kutengesa chero chavawana chinotengeseka. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuro yataita naye uye atashandurawo izwi rake kuti asaziikanwa.
Mamira zvakanga kuti kunga kutomhanya mhanya ukachinjawo kwaona ka 10-20 years ekufira vadzimai kunge vachitengesa zvinhu kutirarame. Panozopera mwedzi wacho ma31 munaona uye renti ingabedzwa mayes sometimes nechikafu like ukakwasa kuwana $30 ine kutengerawo chikafu chakati o terms of mafuta unaona chifrika zvanini pa29 neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kwasazvo yakasana nyama nechichi ndanga kupiwa chitsvagawo maraini madhireva muyamuya vanga vachitengesa zvakatiseemuebhaguruko nekuchengetwa tunhu zvakatiwandi wande totozvichengeta kuwedzera kuodha madhinai dzinongo vambenga marandi vaenda kunana south vodzokawa nechavainato nemaraanakatoera muzimbabwe.
Tinoona kuti maa makatarisira kuti hurumende ichawedzera mari mwedzi uno, papa ine vimbiso here yekuti mari ichawedzerwa?
Kune mamitis aitwa sometimes unoona papalamend vaenzinoti yatinezi june tichawedzera something ma7 ezvinozoona kuti muhoro wavo watidhikirei vairodzwa nezviri kuitika. Saka tichipinda mabhenki achifungidza kuti tichaona iripo kwakona apa isisiti yatodzika because previously mananyaradzo negaidi yakatawedza yakachiwana zvakatiwandi inarika yazouya pane zvino.
Tinonzwa kuti pamunoisirwa mari kumaakaunts yenyu kumabhengi, mabhengi anozobatawo zvakare dzimwe mari pamunozoitora haisi yamaisirwa yamunozotora?
Pane ishe kutiona mabhengi charges avo kozoita 32% yakaiswa naminista wefinance yayo nechiwedzi of top up Saka kuti kwako vanhu mai mazano vakasika panari kuhoda mahosi amene kuti sasakadzi zvinozvira kuti zvipezi shoma zvazvo pane kunotora state kumabanks.
Saka mamunozotengawo imi muzvitoro vanobvuma here kuti mushandise kadhi uye vanokubatirai zvakare here 2% yamambobatirwa zvakare kubhengi?
Mamwe vanobvuma vamwe vowedzerawo mutengo chikange achiita $14 nonzi a kana ya kadhi maruta $17 then 2% zvakare rava nechii panoswipa inobva yabviswa kusvika paelectronicali 2% yachona kwakungorarama zvazvo kuti from hand to mouth.
Uyo anga ari mushandi wehurumende asina kuda kudongwa zita rake sezvo anga asingabvumidzi kutaura pamhepo. Anga ari parunare nestudio 7. Munyori werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varairidzi vakatsamwa chose nekusawana mari yavakanga vavimbiswa negurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabudawo munhau vachiti hurumende yakanga isina urongwa hwekuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno. Vamajongwe vanoti havaone nhengo dzavo dzichibudirira kuenda kumabasa svondo rinouya nekuda kwekuti dzinenge dzisisakwanisi kuwana mari dzekufambisa. Hatina kukwanisa kubata amai Nzenza kanawo muzvinafundo Ncube kuti tinzwewo pamire hurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe.
Pana minista welabor vanonzi vaDr Nzenza vakabuda vakati vachangoongorora nyaya dzemasalary. Pakanyorwa nemugovernment media kuti salary increments for June for civil servants. Zvino June uya asvika tadzokera mari yacho yanga irimo yakatodyiwa napongwe yakatoderera kubva payanga iri. Maservice provider vana gazi vana nyaradzo vana pismas vakatora mari kureva kuti mari yaitandorwa mwedzi wapera yakatoderera. Zvinoreva izvo kuti varairidzi vakawanda vari kwavari vane nyunyuto huru yekuti hurumende yakuita kundonzi chikomba chinenge chichinyepera girlfriend kuti ndichakupa mari kupera kwemwedzi. Mwedzi wasvika chobva chatiponi apa ndiri kusouth africa hatichagoni kubhadhara henu. Ndo zvakuitwa nehurumende vatisingatarisiri kuti hurumende inotanga kukoronyera neutsotsi. Varairidzi vakawanda vanga vachindiponda nhasi vari kutsutsungwa vari kunyunyuta vakutopopotera maunion sekunonzi titinowedzera mari.
Saka tingaona here muchitora matanho tichiona kuti makambopa mukana kunhaurirana?
Matanho atotangazve kutorwa nekuti language yangu ndofunga matonzwa kuti yachiita. Saakaa taiti no ngatimbopei mukana ngatitaure nezita kuti haiwa tasvika pekuti uku kune minzwa uku kune moto. Saka hatina option nepamusana pekuti kuti titobuda apa titofamba ega nepaminzwa ipapo kana kuti nepamoto. Saka tinozwa kuti pamoto tichatsva asi tatatsva taona toita sei. Kuminzwa tichabayiwa asi tichazwa tichaita sei. Tiripo ndechekuti murairidzi azvipira kuti haiwa hurumende ngaitibudira pachena kuti tiri vana vayo here kana kuti tiri vatorwa pamusha panhaha.
Mune urongwa here hwekuedza kunzwisisa kuhurumende kuti iyo nyaya yemari yaJune yafamba sei?
Chokwadi tiripo ndechekuti hurumende yacho iyi haiteereri. Saka anoonawo munangagwa musi wa 21 December. Saka anoita mapetition machizi kulabor tikamisa tsamba pamwe chete nezinta kuparliament. Tsamba tiramba tichingonyora. Saka tinoditwa nehurumende chiri. Hurumende kana iri hurumende yevanhu. Kana vakatora pavo kubva kuna mudzvabi vachiti vada kugadzira masolutions achingapa vakundikana.
Vanga vari munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa reMDC kuYouth Assembly vaObey Sithole vambobvunzurudzwa nemapurisa muHarare vachiyambirwa kuti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika nematauriro avo. Asi vaSithole vari kuramba nyaya iyi. VaSithole vanonzi vaenda kumapurisa eLaw and Order kuHarare Central Police Station nemagweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasina kupirwa nyaya iyi uye vanga vari mumusangano. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaSithole kuti tinzwe zvizhinji.
So ndaenda kumuzvara nhasi ndikanoteerera nyaya yavo. Chavari kutaura ndechekuti iwo vanotenda nekufunga kuti inini mukutaura kwangu ndiri kuita insight what they call public violence. So they were giving reference to my address and recently ended rally and also my address at a press conference yatakaita mazuva mashoma apfuura. Iye vanoti kutaura kwangu kuri kuinsida public violence. So ndozvo vanga vandidanira asi handina kuzenge zvangu ndichigara kwestereji nokuti vazongoita warn and caution me ndikatenderwa kungobuda izaita nekuti mabeta angu ndiwa agona kuti ndisiwe ndichinda.
Saka yambiro yavanga vachikupai ndeyekuti muite sei chaizvo?
Ivo mukutaura kwavo vanoti ndisataura vanofunga kuti izvo zvinoita public violence. Asi ini kuona kwangu somutungamiriri wechidiki handizivi kuti chavanenge vachiti kuinsaita chii, nekuti munhu ukataura kuti une nzara inowa nzara iri kunzwika nemunhu wese wese, hazvirevi kuti wainsaita public violence, asi kungorangaridza vanhu matambudziko atiri kusangana nawo. So kwavari ndinoona sekuti vari kuzama kutongo tisataure nhunha dzedu, asi sekuvimba kwedu nekuziva kwedu sevana vezimbabwe tichangoramba tichitaura mukutambudzika kwedu, tinotaura kuti apa pakaipa nokudaro panoda kuti pagadziriswe.
Saka vanga vaine umbowo hwakaita sei hwavanga vachikupai?
Ivo mukutaura kwavo vanoti vanga vaine mazuva mazhinji vachiteverera, muchirungu vashandisa wedzi rekuti vachiobserva mukutaura kwangu kwose. Saka tisazoziva kuti umbowo hwanga vanahwo huzhinji kusvika pati, asi mukutaura kwavo vati kubva zvandasarudzwa kutungamiriri wechidiki vanga vari kuobserva kuti ndiri kutaura kuti kudini tapi uye chirudzii.
Saka izvi semaonero enyu munofunga kuti zviri kuitirwe?
Igaro ziva ka kuti nyaya dzekutyidzirana zvinenge zvichirarama mukati menyika yezimbabwe. Mugariro kuti kana ukange utungamirira mukange muchitaurawo zvizhinji zviri kuitika munyika yezimbabwe, kukanganiswa kweutongi muzimbabwe hazvigoni kuti vakusiye, vanotokuda kudana voda kumbokutyidzira zvishoma. Asi isu tinoziva hedu kuti igaro ziva, nokudaro hatidzokeri shure. Panenge pakareseka nesu tinokwatawo kuti pagone kutasanudzika.
Mutungamiriri weboka revachidiki mubato rinopikisa reMDC vaObestole vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanorwira kodzero dzevanhu uye venyika dzekunze vakaita sehurumende yeAmerica nevari mugungano reEuropean Union vanoti vari kushushikana zvikuru nekusungwa-sungwa kwevemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Asi vachibvunzwa neStudio 7 nezvekusungwa-sungwa kwevanhu, gurukotara zvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inosunga vanenge vaita zvisiri pamutemo.
Nyika yega yega ine mitemo yayo. Kana munhu aita zvisiri pamutemo anoendeswa, anotorwa otongwa. Kana aonekwa aine mhosva oendeswa kujeri kana asina hana. Saka chinenge chakakosha kuti kana munhu asina mhosva haana mhosva, ende tinovimba zvikuru nemakotsi edu, tovimba zvikuru nesystemu kuti kana munhu asina mhosva haana mhosva.
Gurukotaro zvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vemabhizimusi anotengesa zvinhu kunze kwenyika vari kuchema-chema kuti mimwe mitemo yebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe inofanira kuvandudzwa. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pevamwe vemabhizimusi ava negurukotaro zvekunze kwenyika nekutengeserana Dr. Susiso Moyo. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizimisi ava vati vanoda kuti bhanga reRBZ rivandudze mutemo wekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanowana zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari yekunze inenge yawanikwa kubva mukutengeswa kwezvinhu izvi. Mumwe wevana muzvinabhizimisi vane maonero aya ndeamai Christabel Nyakonda, vanove mukuru wezvekutengeswa kwezvigadzirwa muimwe kambani inogadzira zvinhu zvesimbi inonzi Scandia Steel. Amai Nyakonda vati kuchinjwa kwemutemo uyu kunogona kubatsira kusimudzira mabhizimisi avo.
Kana tikatengesa kunze kwenyika mari yacho ikauya, isusu tinopiwa 80% hard currency and then hurumende otora 20%. But manje kuti 80% tiitore kuti tonotenga imwe raw material outside haizokwani, ndiro tambudziko redu.
Bhanga reRBZ rine mutemo wekuti vemabhizimisi vanenge vane mari yekunze iri mumabhanga inotengeswa pamusika weinterbank market kana ichinge isina kushandiswa mukati memazuva makumi matatu. Mumwe wemuzvinabhizimisi vaMartin Mabvira vekambani yeMake Engineering Private Limited vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti dai mutemo uyu wavandudzwawo.
tiri small. So tinge chikumbira kuti mari yedu yatinge ta export. Takata exporta order inenge yauya nzima taiona after maybe 3-4 months. When we get that money, we need that money to stay in the bank, not necessarily liquidated, so that when we want to do the next order, which might take again another 3 months, Maria iripo kuti tigotenga ma raw materials and we continue like that kusvika economy yedu yaistabilize.
Vasibusiso moyo avo vange vari munyarikani pamusangano uyu vabvuma kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka. Vakurudzira vemabhizimisi pamwe nevamwe veruzhinji kuti vanzwisise kuti mari yekunze iri kunetsa kuwana, saka inowanikwa yacho inofanirwa kushandiswa neungwaru kuti ibatsire kumudzurudza upfumi hwenyika. Brian Wilson, vanove mukuru mukuru wekambani inogadzira shangu nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe yePrestige Leather, vati vemakambani akaita seavo vanonetseka nekuti michina yavari kushandisa yachembera uye vanoshuvira kuti hurumende ivabatsire pakuti vawane mitsva.
Tushandisa ma machines as late as 1940 and zviri kutadzisa kuti tikwanise kuexporta.
Mukuru anoona nezvemabasa ekutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika muABZ vataengwa chitauro vaudza musangano uyu kuti bhanga ravo rakazvipira kubatsira vose vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vanenge vachida mari yekunze yekuvandudza mabhizimisi avo. Kunze kwekuchema-chema nekusawanikwa kwemari yekunze, vaClarence Mutangara, avo vanoshanda nekambani inotengesa zvirimwa inonzi Amara Private Limited, vati vanosangana nedambudziko rekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinorambidza kupinzwa kwezvimwe zvirimwa munyika idzi. Vamoyo vati vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vanofanirwa kuve pamberi pakubatsira vemabhizimisi kuti vatengese zvinhu zvavo kunze. Mukuru wezimtrade vaAlan Majuru vati musangano uyu wange uine chinangwa chekuti vemabhizimisi vawane mukana wekusangana navamoyo kuti vazive zvimwe zvezvimhinga mupinyu zvavari kusangana nazvo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tomodzwa zviri kubva kwamurimi vateereri kuburikidza nesocial media.
Pachirongwa chedu chelet's talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangatine hurukuro nemuimbi Bazooka anoimba iye musambo weZim Dance Hall.
Jori kuchikoro, 2004.
Oh, wakadzidza kupi?
Kubudiriro.
Ehe. Tinoona tajaira ngokuona uri kuchiu sport, uchiimba nevamwe, uchita sei sei, tichikuona uri kumango mashows amunoita. Uri kunzwa sei uri pa London Paris zvino?
Aiwa, sofa apo. Aiwa, chando kuri kufaya.
Oh, muno kuti kuchando.
Eh.
Iwewe pawakanzwa kuti uchange urienda unoridza kuchando, wakazvitambira sei?
Papa kaipa. Ndizvo ndakati mafunga pamwe vanhu vari kunyepa.
Ehe.
Basi ndakatozozvona kuti aiwa, ndotodiwa. Isko ratidza mabara ikoko.
Tandiri kuteerera chimbo chako ichi chekuti kukwata. Unenge uchirevei.
Uya, muone. Ari kukwata. Kokuzopusa pusa sor kukwata. Achimwedi. Muri kukwata. Ari kukwata. Chizvimene.
Ah, isomi. Echingobvunza anongodzaya pane zvimwe zvinoitika kai zvezvi zvinongoitika paground especially kugeto.
Ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi na 8 PM apo tiri kutarisa mashoko evashandi vehurumende kuti hurumende yatadza kwawedzera mari dzemihoro mwedzi uno sekuimbiswa kwavo kwavanga vakaitwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso nehurumende kuvawedzera mari mwedzi uno. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi lichumi lane kuNhlangula 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
i-workshop leyo silayo namhla, it's called an exporters breakfast meeting. We wanted to give a platform for ama exporters to engage ama relevant policy makers, of which Kukethe Lebe is the Minister of Foreign Affairs and International Trade, the RAPZ.
Osomabhizimusi ababila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukele ngenjabulo isithembiso sikahulumende esokulungisisa imithetho eza kwenza kube lula ukuthi baqhube umsebenzi wabo.
Ukufa vele abantu bakufa, abantu bazakuyeli ngademokrasi, abantu bazakufa vele, abantu bayakufa. Makhalithi kachesi yedili kupha 10,000 amantu ezibhedlela zonke zeZimbabwe, kodwa nxa singademokrasi abajule bona babajule umbe bathi babajule i-200 amazomhlaba angenele kuye kumathokizelunge kungcono kulokuthi eduza abantu inkulungwane zabantu.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi ziqoqa ukukhalala umsebenzi zikhonona ngokonakala komnotho. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi womdumo werumba osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala uBlack Celeb ehamba leqembu lakhe lematshamhlophe Challengers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukele ngenjabulo isithembiso esethulwe nguhulumende esokuthi uzalungisisa imithetho eza kwenza kube lula ukuthi baqhube umsebenzi wabo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngosomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisela phandle abakoBulawayo labequla lengatsha zikahulumende. Leli qula belikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, othi uhulumende uzimisele ukusebenza ndawonye labo somabhizimusi.
There is some kind of skepticism by business.
Siyazi kulokuthandabuza phakathi kwabosomabhizimusi ikakhulu nxa bekhangele RBZ kumbe uhulumende, kodwa lokhu ngeke kusisendawo. Ngakho njengabantu banye kumele sikhangele injongo yethu njengesizwe ukuze sibe lozomnotho owenza kuhle, ukuze lani lenze kuhle kumabhizimusi. Njengohulumende sizimisele ukuba asoke sifake imithetho ezaba yimigoqo kumabhizimusi enu.
Osomabhizimusi abakade besemhlanganweni lo bachaze abafuna uhulumende akwenze ukuze baqhube kalula ibhizimusi lamanye amazwe. Umnumzana Similo Nkala, owenhlanganiso eqoqela umhlangano eZimtrade, uchasisa injongo yawo.
I-workshop leyo silayo namhla, it's called an exporters breakfast meeting. We wanted to give a platform for ama exporters to engage ama relevant policy makers, of which Kukethe Lebe is the Minister of Foreign Affairs and International Trade, the RAPZ. They wanted to have information about what is being done to assist ama exporters with Tekwanis, with things, ama products up. So ama exporters, what they did, they had their concerns in terms of ama retention thresholds.
Unkosikazi Thoko Ndlovu obemele i-Trader Group of Companies koBulawayo uthi bathole ulwazi olungabanceda ekuqhubeni umsebenzi wabo.
Ngibuye kule isemina ukuthi sizwisise okwenzakalayo ukuthi kusincedise njengoba si-exporter. Thina njenge-trigger group working ukuthi si-exporte to the whole of the Africa region, ngoba ama-products esiwayenzayo asetshenziswa by every household, and ukuthi sikhule sifisa ukuthi sizwisise ama-policies asefakwe in place ukuthi asincedise thina esifuna ukukhulisa ama-exports. Isemina leyi ikhave izinto eziningi ezizasincedisa ukuthi siqhubekele kakhulu ukukhulisa i-economy yeZimbabwe.
Unkosikazi Christabel Nyakonda wekampani yeScania Steel and Wire uthi umhlangano lo usize ukuba bazi okunye abakade bengalalwazi ngakho okwenziwa nguhulumende.
Isemina o i-breakfast meeting leyi isisizile ukuthi sizwe ezinye indaba kade singazazi ngokuthi ihulumende ubeseyenzeleni ama-exporters. Bathi bayazama but besifisa ukuthi ngabasenzele mo ukuthi sisebenze kube lula kube ngcono.
Osomabhizimusi ababona ngokuthenga lokuthengisela phandle kwelizwe abakade besemhlanganweni lo bonke bavumelene ukuthi bathole ithuba lokuxoxisana labogatsha lukahulumende befaka izikhalazo zabo. Uhulumende yena ngakucele lakhe uthembisile ukusebenza ndawonye labosomabhizimusi. Abathengisela ngaphandle bakhanye bethakazelela lelinyathelo likahulumende ukuba bathole ithuba lokuxoxisana, bazame njalo ukuletha intuthuko kwezomnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zibikwa ziqoqa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini ekupheleni kwayona le inyanga njengendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise umnotho. Wancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele kukhetho olwedlule, umnumzana Josphat Mzaca Ngulube nguye okhokhela abaqoqa lokhu kutshengisela. Lokhu kwenzakala umkhokheli wabasakhulayo kubandla le-MDC umnumzana Obey Tererais Tole ebizwe ngamapolisa eHarare namuhla ngemva kokwethula amazwi okuthi bazakhokhela ukutshengisela okufanayo. USithole uhambe enkambeni yeHarare Central lapho acetshiswe khona ngamapolisa ukuthi engalokothi akhulume ngokutshengisela. UChris Kande weStudio 7 uxoxele Ngulube ukuze sizwe ukuthi amalungiselelo abo ahamba njani.
Abantu kabathabanga ngokwenzakalayo elizweni lethu, besilethemba ukuthi kuzaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla ayiwo anintsanayo ekhethweni lolusibe ngomnyaka ophelileyo, ngoba sesibona ukuthi leli icembe kuthiwa layilwela elawinawo selehlulekile ukuthi ilungisi indaba yomkhonomo welizwe. So siyazama ngesikhathi ngo-January, mina ngomnyakelebojhiwo ngo-January sasisejile ngasasota sokukhulunyiswana solidalokhu sokuxokisana, but sesibona ukuthi akwenzakali. Abantu abasikhokhelayo abalandaba labantu mina ngesimo esenzakalayo lapha elizweni. So yikho sithi sikhulumile ukuthi yindlela yokuba ncuba indlela ukuthi abenze abazame ubungcono, ngoba sesethina sibuyela futhi esprigini, ngoba kulento esingayenza belilungelo ukuthi sibuyele esprigini siyezama ukuthi sithengiselele, ngoba indaba ekhona lapha baba indaba yemali, indaba indaba nje elula ukuthi ngayikho ihulumende yethu iyakhipha into ethiwa yibhondi noti leyi i-RTGS leli iholisi ivinamasosha $100 namaposi $100, ngoba umthuli wathengewa wayekhale ngokuthi ukuthi bathile ibonoti we-9 billion ebanjiweyo i-RTGS, but RTGS seliyi-1 to 10 kathesi. Into enzayikhuluma ukuthi ukufa vele abantu bayakufa, abantu bazawudeli ngademosithi abantu bazakufa vele abantu bayakufa ungakhalithi kathesi ngeviki kufa 10,000 abantu ezibhedlela zonke zeZimbabwe. Kodwa nxa singademosithi abadule bona babadule kumbe bathi babadule i-200 amazwe omhlaba angenele kuye kuma-talk nizwe lunge kungcono kulokuthi besiluza abantu inkulungwane zabantu ngenxa lokhu.
Manje njengoba lingabantu makhaza lingela ama structures lihambisa njani imbiko yokuthi abantu bajengisele?
Mina ngimangikhangela ngokubhikisha ngikhangela ama activists. Mina sengisezingeni eliphezulu baba, ngoba xa ungakhangela ukuthi umbiko lo ngifo ngubhala ngiwubhala ebhukwini lami eli-Facebook, kodwa ukhakhayela ukuthi i-news ezikhiphe ezingaki ezikhiphe online, kutshengisela ukuthi abantu le-following enkulu. Anti abantu kuphela baswela umuntu ozakuthi hayi masibathe singena siwileyi. Anti thina manje ngathi mina vele ukufa ngikwesalo nawambulala ungivulayele ngangcono ngifekengizamula sila bantwana sizele siyezihlobo ezifayo. Xa ubulala uzabulala uthi angabaleka mbalekelenye indoda asezembaleke mbalekelenye indoda. Ngo-January sport shiwe singenzanga lutho, bangena emajeli singenzanga lutho. Kathethi ukuthumbula yawumbela ilunge lami engilenzayo, yabo. Asisho ukuthi i-government, but i-government kayilungise izinto, izinto azinga kuphilizweni. Kudala sikhala sithi mongameli khulumisana nabantu, akube le ngxoxo kube ingxoxo eneqiniso phakathi, kungabi kube i-genuine dialogue. Ngoba nxa sithuma nge-dialogue thuma umuntu onjengo-Chamisa le-ZANU PF.
Kumnumzana Joshua Timzaka Nguluve yisakhamuzi sakobulawayo njalo ukhokhela ukutshengisela okubikwa kuza kwenziwa ekupheleni kwayona le inyanga.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa usephenduke waba ngumcindezeli lomhlukuluzi wezisebenzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Unobhala walenhlanganiso uMnumzana Robson Chere utshela amalunga enhlanganiso ezijeneyo kwele South Africa ukuthi njengenkokheli zenhlanganiso ye-ATUS sebephilela evalweni kulandela izehlakalo ezithile zokuthunjwa, ukutshaywa nokubotshwa mahlana kwenkokheli zale nhlanganiso. Uthi icala labo ngelokufuna ukukhwezelwa iholo nokulithola lelo holo. Umkhokeli walenhlanganiso uMnumzana Obert Masaraure uthunjwe ngabantu abangaziwayo emzini wakhe wayebonakala esebangwa lezibi elamanxeba okubhaxabulwa kabuhlungu. Utshere uthi sekulokwesaba okukhulu ngoba kuzingelwa ababalisi abaningi, kanti abanye bethuselwa ngokuthi bachiye umsebenzi ngoba ma kungenjalo bazawukhomba olotshwala. Laye ngokwakhe uthi usephuma khona kule mbenge yamalahle.
Ngathunjwa zenhloli zikahulumende ezokubutho zithwele ama-AK-47 zizivale ubuso. Ngahlukunyeza ngasengiswa emapholiseni sengisetheswa icala lokutshaya inhloli lezi.
Inhlanganiso eziningi kwele-South Africa sezisole ukuhlukunyezwa lokhu zisithi izenzo zobukliwe, okufanele uhulumende aphumele obala ukuthi akanandima ayidlalayo kuzo. Isiphathamandla senhlanganiso yebandla le-Swaziland Communist Party uMnumzana Pius Vilakanti uthi ukushonitshwa kwamalungelo ezisebenzi okukhalala umsebenzi lilungelo uhulumende okufuze alihloniphe loba uyathanda kumbe akathandi.
Siyayikhondema kakhulu lesento lesentiwa basebenzi baseZimbabwe. Sithi sitawunikela i-solidarity kubonke abantu abaseZimbabwe balelwa ukuthi bakhululeke nekuthi bathole emaholo abo, futhi bacindezekile namasotsha ne-intelligence yaseZimbabwe iyabahlukubeda.
Le yinto egcizelelwa umqondisi wenhlanganiso ye-Chris Hani Institute uMnumzana Sithembiso Bhengu, yena othi kuqakathekile ukuthi uhulumende aphe ubufakazi obubambekayo ubutshengisa ukuthi akasongxenye yodlakela lolu olubhekiswe kunkokheli zenhlanganiso yababalisile.
kumbelwa zezimbabwe mawuhloniphe imithetho yabo abayibekele bona ngendaba zabasebenzi ukuholela abasebenzi ukuthi abasebenzi babe namarayithi okuzi-organize babe namarayithi okukwazi ukuhlangana okuvumelekile emthethweni wasezimbabwe siyathemba ukuthi isadeke bazoyibheka le ndaba bakuxike nabo ngoku
usenjalo urhulumente wezimbabwe uyayiphika imbiko ethi ukuhlukunyezwa kwenkokheli lezi kwenziwa zintloli zikarhulumente ezifuna ababalisi laba bengaqhubekeli phambili ngemizamo yabo yokukhalala umsebenzi urhulumente usanda kubumba intlanganiso ezancedisa kwinkulumo zabaqatshi lezisebenzi endabeni zokukhwezwa kwerholo Meletu 7, Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane lozulu weZimbabwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe okubangela ukuthi intengo zikhuphuke mahlayana nje. Tumelani text message kumbe I WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indiza mchina zebuto za kwele Israel zihlasele indawo zabalwi be Hamas kwele Palestine eGaza lamhlanje emadabuka kusa. Abe Israel bathi bakwenze lokhu bephindisela ukuhlaselwa kwenziwe isikolo esifundela abafundisi eseJewish Theological Seminary. Namhlanje lilanga lokukhuthaza ukunikeza igazi lokuphathisa abawelwe ingozi kumbe abagulayo befuna ukwengezelelwa igazi. Umkhokheli wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lesi sibhedlela silegazi elaneleyo elensuku kulezi nsuku okokuthi selinikezwa abagulayo kungelambhadalo.
Njengesibhedlela sabantu empilo nxa kuwukuthi kulomuntu oyesileka ukubhadala hayi kuyakhulunywa nge-social welfare umuntu ayelatshwa akulamuntu oxotshwayo.
Yes, kudaba lona lolo olwegazi umumo wakhona umi njani njengoba sisizwa kuthiwa lamhla lilanga lapho okuzama ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi baphe igazi liyatholakala yini abantu bayabuya ukuzolipha?
Igazi vele liyahlupha indawo zonke kodwa hayi abantu kula bantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors abantu lokhu bedonate njalo lanxa isikolo nxa zivuliwe kunje bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo ama-donors ngabantwana besikolo khathesi hayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamela abhadala imali kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungelambhadalo kuhamba njani khona?
Hayi lokho akula muntu obhadalisa igazi engakuthiwa kabhadala igazi. Igazi i-free igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali ezithile ngokuthatha imali eyawakuthiwa ithatha kuma-airtime i-health levy funds. Hayi lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esetshovile sibili.
UDokotela Solwayo Ngwenya ukhokhela isibhedlela sempilo koBulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Zonke indlela ziqonda enkundleni yePapa Fields koBulawayo ngesonto lapho okuzadibana khona inkunzi zomdlalo wenguqu ezithi iqembu le-Highlanders lele-Dynamos emdlalweni wePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Ikampula elendazi lize mvela elete ya na masunso ntwe mzalo no kanalelo mabalande libo mzalo nguku wabane nyiloba njela wa matrembo mabile tonsanzi magumijalo ya lonyara. Hisi mwaka siko sihe ukampula ya elendazi njango balishezenda wenye sine mausuwa msile nwe ngalane lile mitu ya mlo lichumilanya nyenva kupa selidale imijalo lichumilanya njalo. Pezu kwa lo kukule hunga hunga elete mkakechwe kampula ya elendazi matinda nilovula kukuchia lele kremba wile kule potana. La hapo hape vele sevenza kona pambilinu upenduka wake ukampula ya elendazi yagenye ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo ngolwesine uMatinda uthe akusile uqiniso ukuba usechiya iqembu leHighlanders ikanti lesikhulume seqembu leBoso uRonald Moyo uthe yena udaba lolo lukaMatinda lusilo lusemqoka njengoba bebhekane lomdlalo omkhulu ngensonto.
Lathi sikuzwa ukungamahungahunga ngaza ke sibe sifune ukube sikhuluma kakhulu ngamahungahunga thina sikhangelane legame enkulu enjengeDynamos. Thina kithi lapha kwaHighlanders sithi it's business as usual. Silungiselela igame yeDynamos amahungahunga asayekele ngamahungahunga.
Imidlalo yeviki le-12 yesigaba seCasalaga Premier Soccer League izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizemukela khona ele-FC Platinum enkundleni eluveve. Iqembu leChapungu lizadlala leliyada ngasemandaba. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leleZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leHarare City lizadlala leleHerentals ngaseRovaro. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leCape United lizadlala lele Tel 1 ngase National Sports Stadium. Iqembu le Triangle lizemukela ele Chicken Inn ngase Kipo. Iqembu le Mushwane Stars lizadlala lele Wange ngase Rufaro. Kuthi iqembu le Manyika Diamonds lizadlala lele Ngezi Platinum Stars ngase Vengere. Kusenjalo inhlanganiso ye Premier Soccer League siyethule umbiko othi imidlalo ye PSL izavuma ukudlalwa kudedelwa imidlalo ye Africa Cup of Nations yona izaqala ensukwini ezilandelayo elizweni lase Egypte. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lalo ngelinye lamaqembu azaphathela kulimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase Africa. Sikhangele umdlalo webhola elokuqaga elabesifazane. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga inetball ngesilungu liqhubekela phambili ngamalungiselelo alo okuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseNgilandi ngenyanga kaNtulikazi. Iqembu leli selathola usekelo lwemali oluvela kwinhlanganiso yeNyaratsu njalo kulezinsuku liphezu kwezifundo ezokuba abadlali beziphathe njani nxa sebekhona lephetsheya. Kula maqembu amela amazwe alitshumi lesithupha azaphatheka kule mncintiswano njalo la mazwe ngagoqela eleNgilandi okuyileli qoqa lemidlalo ele-Australia, ele-South Africa, ele-Jamaica, ele-Malawi, ele-New Zealand, ele Uganda, ele Scotland, ele Northern Ireland, ele Fiji, ele Samoa, ele Trinidad and Tobago, ele Barbados, ele Sri Lanka kanye lele Singapore. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomhlabeleli werumba osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala uBlack Celebo ehamba leqembu lakhe lematshamhlophe Challengers. Idlalate lele lilesihloko esithi Thonga Lami njalo lilengoma eziyisithupha le ngethi uthando lwabazali. Nangu uBlack Celebo esichazela ngemvelaphi yakhe.
UBlack Celebo umsunguli abuya abe ngumphathi waleli qembu leBlack Celebo nematshamhlophe Challengers. Ngokuzalwa ngizalwa ePlumtree endaweni yaseMatshamhlophe esigabeni saseMadawu, yikho la emdabu kakhona.
litholakala njani idlalate lakho Ndlunzi?
Idlalate liyatholakala nje endaweni ehlukahlukayene, ikakhulukazi lapha eGoli emalokishini liyatholakala. Kodwa bengicela ukuthi abangabe belidinga belifuna bangakwazi ukuthi baxhumane nami ngqo, mina ebese ngizokwazi ukuthi ngibalayele indawo eseduze abangakwazi ukuthi balithole khona. Sisasemhlelweni zokuthi liyofika nasekhaya.
Kule ethi mama kaZwandile umhlabeleli ukhala ngehlongandlebe lomfazi. Abangathanda ukuxhumana lawe Black Celebo bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami bangangithola kulezi nombolo 078 16 72 719. Ngicela ukuziphinda futhi inombolo 078 16 72 719. Ngiyatholakala lapha ku WhatsApp, ngiyatholakala kuma calls kule nombolo sinalo futhi le page ku Facebook elithi Black Celebo and Majamhlophe Challengers. Uyakhona futhi ukuthi ulike obusuxhumana nathi kulona. Siphinde futhi sibe nama group kuma WhatsApp, siyaxoxa na ku WhatsApp nengoma siyasihlaziya njalo nje WhatsApp.
Uphuma ke enkundleni uBlack Celebo leqembu lakhe leMajamhlophe Challengers ngale ethi Thongalami, eyiyo ke isihloko sedlalate.
Mama, Bokoni, out futhi ngiyabiza ama celebrity wonke laphana. Awasambeni bafana bakithi abahle.
Black Celeb ehamba leqembu lakhe lematsha mhlophe Challenger zibephethe idlalati labo lakuqala elitsha njalo elithi ithonga lami. Besigqibela ke uhlelo lwezindaba zakusihlwa kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Osomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukela ngenjabulo isithembiso sikahulumende. Eso kulungisisa imithetho ezakwenza kube lula kubo ukwenza ibhizimusi. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.